Izi zafinirwana ba George Charamba vanove mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutsangano uyu unonzi wanga uchifanirwa kukurukura nyaya dzekusagadzikana kwedunhu reSadzaki. Asi vana veZimbabwe vanga vaine tarisiro yekuti mutsangano uyu uchakurukura nezvemakakatano emafambiro akaita sarudzo dzeZimbabwe. Vacharamba havana kuda kutaura kuti nyaya yeZimbabwe yataura nezvayo here kana kuti kwese patanga mutsangano uyu, uye vanzvenga-nzvenga kutaura kuti chii chambokurukurwa nezvacho mutsangano uyu usati waifendekwa parutivi.
Vachitaura nezveZimbabwe kuti tadi mapepa nhaunde anopeta agenda yedu ndo anopeta agenda here? Usezvezimbabwe zvombatenda
mutsangano uyu uchitanga vaLorenzo vanonzi vakorokotedza vaMnangagwa pamwe nemutungamiri weEswatini vachiti nyika dzavo dzakaita sarudzo murunyararo uye dzakajeka dzinoradza utongo hwejekerere munyika dzavo, vachiti vanotarisira kuti izvi ndizvo zvichaitikawo munyika dziri kuita sarudzo munguva pfupi inotevera dzakaita seMadagascar neDemocratic Republic of Congo. Asi kunyange zvakadaro, mutauriri webato rinopikisa munyika reCCC vaPromise Mukwananzi vati chavanoda ndechekuti sangano reSadzaki rigadzirise kusawirirana kuri muZimbabwe.
Tiri kutarisira kuti Sadzaki ibude negwara rekuti Zimbabwe ingafamba sei kuti igadzirise nyaya dzemhongamupopoto panyaya dzesarudzo dzakaitwa dzisina kufamba zvakanaka. Iyo Sadzaki pachayo ndiye yakataura kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka.
Mumwe wevatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vaElvis Mugari vati havavimbi kuti sangano reSadzaki pane zvaringabudisa pakugadzirisa zvanetsa munyika.
Sadzaki yoga cannot be trusted, kana kuti haingavi iyo yatingaisa chivimbo mairi kuti imanage maproblems atirikusangana nawo after maelections ekuZimbabwe. Takaona ane kutaurika kukuru nerunye rekupe richiri kuitika kuti kuri kutyowa kodzero dzevanhu.
Asi vataurai kadishaya vanove mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF vati ivo munyika hamuna kusawirirana kungada kupindura kweSadzaki muZimbabwe.
Tsika yayo Sadzaki kuti inogara pasi ichikurukura kunenge kwaitika sarudzo kuchipananwa mazano musangano iwoyo, Zimbabwe inenge yakatomiririrwa naPresidenti vaMnangagwa, ndo vanenge vachitova Presidenti weZimbabwe. Dai zvichinzi sarudzo dzacho dzine kukakavadzana dziri kutambirwa, maiona kuti pamusangano iwoyo zvainzi Zimbabwe haina mumiririri, kana kuti vaiti vese vakakwikwidza kuda kuita vatungamiri veZimbabwe uyai.
Nyanzvi mune zvamatongerwo enyika uye vari mutungamiri weDemocratic Party of Zimbabwe Dr. Uriah Izembe vati tarisiro yasara ndeyekuti vatungamiri venyika dzemuSadzaki vatambire zviri pachena gwaro rakabudiswa neSadzaki Election Observer Mission pasarudzo dzakaitwa muna Nyamabhuvhu muZimbabwe.
Nyika dzose dzeSadzaki dzichagashira ongororo netsvakiridzo yakabudiswa nedare ravo reSadzaki Electoral Observer Mission yomuZimbabwe, inova iyo yakatotaridza gunun'uno yayo yokuti sarudzo haina kufamba zvakanaka yomuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru muboka rekubudiswa kwemashoko musangano reZANU-PF vaFarai Marapira vati ivo hapana chimwe chavangatarisira kunze kwekukorokotedzwa nekuda kwekukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakapfuura.
Isu hatina zvizhinji zvatiri kutarisa kubva kusamiti kunze kwekuti tingangokorokotedzwa nekubata kwatakaita maelection. Akafamba zvakajeka, akafamba zvinofadza, akafamba murunyararo, nekuti kuti titi tine maelection ane kupokana huke pane nyaya dzaenda kumatare.
Zimbabwe yakaita sarudzo musi wa23 Nyamabhuvhu idzo dzisina kutambirwa nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakapa mhosva kumukuru wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekubira sarudzo idzi. Masangano akawanda anosanganisira reSadzaki Elections Observer Mission akati sarudzo idzi hadzina kufamba zvakajeka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.